Chikwata chakasarudzwa naMichael Nees cheZimbabwe hachina kushata. Hongu zvazvo pane vaviri vatatu vekuti vatsigire vangave nekutsutsumwa navo, anova Marvelous Nakamba vakakuvara. Saka vatsigiri kazhinji zhinji vanenge vakutarisa vachiti sei pasarudzwa munhu akakuvara kuti ange ari muchikwata. Asizve murayiridzi ndiye anoziya maonero ari kuita ende anoziya chikonzero sei aita kuti Marvelous Nakamba ange ari muchikwata. Saka kana takatarisa, ndinoona sekuti chikwata chakabhalansa, hatina zvakawanda zvatinganyanyoshora ipapapa. Tinoziva kuti vatsigiri vakawanda vane vavo vatambi vavanenge vashura kuti dai ninge atamba, dai ninge atamba, asi murayiridzi angavapedze vese. Munhu ari kuziya basa rake, ane chivimbo chezvaari kuita.
Zimbabwe ndiyo iri pasi mugungano rayo reGroup C iine mapoints maviri kubva mumitambo mina. Munoona here ichisimuka tichitarisa vatambi vakasarudzwa?
Ndofunga tikatarisa mukomajonga kwatiri kubva uko, tichatarisa kuti pakatanga kutambwa mitambo yeWorld Cup qualifiers, takatanga zvakanaka naBrito zvaisafungidzirwa nevazhinji, kunyanya-nyanya mutambo weNigeria. Pachabuda result iri nani, asi pamitambo miviri yatakatamba iyi ndofunga hatina unyanyorasika. Asi nokuda kwekusagadzikana nemamiriro evarayiridzi vedu, ndo chakazosakisa kuti mimwe mitambo yakatevera inange dondo. Saka zvazvinoreva pari zvino ndezvekuti mitambo iripo 6, vakomana vakanyatsotamba zvakanaka vanogona kusara vari pachidanho chinoonekera. Asizve hazvina kuchipa nekuti zvikwata zvirimo imomo mune Nigeria yakatarisirwawo kuti inge iriko kuma World Cup finals. South Africa nayo yakatotsidza kuti hatishoti, tofanira kunge tiriko. Saka patiri pakatiomei, asi mitambo iyi inogona kuzotibatsira zvayo.
Takaonawo murayiridzi Nees achishevedza Knowledge Musona, uyo akambenge ati asiya kutambira nyika. Munoti nedanho iri?
Kudzoka kwaMusona achidaidzwa naMichael Nees ndinoona iri nyaya yakanaka. Experience yake inodiwa. Ndofunga mukatarisa mitambo yaari kutamba ikoko, muchaona kuti ari kutamba zvakanaka. Ende ndeumwe mutambi wokuti zvinhu zvisina kumira mushe, anokwanisa kuti mutambo ushanduke, uita musoro pasi, makumbo mudenga. Saka ndinoona sekuti kuvapo kwake kuchabatsira chikwata. Zvakare zvinotipa mukana yakawanda yekuti tiite vatambi vaviri vatatu vanokwanisa, vane unyanzvi hwokupotsera bhora mumamburi.
Konyaya yekuti Zimbabwe iri kuramba ichitambira mitambo yayo yepamusha kuSouth Africa, dzimwe nyika dzairi kutamba nadzo mugungano dzichitambira mitambo yadzo pamusha dzichiwana inonzi muchirungu home advantage, munoona zvine zvazvinokanganisa here mugadziriro reZimbabwe kuenda kuWorld Cup?
Ipapo pakatiomei mukomajonga, asi handimunoziva kuti sevatsigiri tinowanzoita zviya zvinonzi ane benzi ndeye ane rake, kudzana anopururudza. Sevanhu vane chikwata chavo tinei ndakatarisira kuti chikwata chibudirire chiende kure, asi mitambo yatinayo yakatiomei. Tikatarisa iwo mutambo watiri kutamba nechikwata cheBenin, hongu hatisatambotamba nayo. Kana takatamba nayo ndofunga makore akatoti wandei. Saka zvishoma zvinogona kunge zvichizikanwa kunyanya nevatsigiri vemaorias nezveBenin. Asi chandingakuudzei ndechekuti chikwata chakaita seBenin chikwata chaane 7 points, isusu tine maviri, ende chikwata chakakwanisa kukunda Nigeria, chikakundawo Rwanda. Saka hachisi chikwata chekuti tingangochisandudzira chikawira uko, pane basa riripo rakati wandei. Saka mikana yekuti tibudirire, kutaura chokwadi, inenge mishoma shoma.